Washington, and that's the sunny side of sports.
Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechipiri zvita 1 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini dini jonga kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 hwodarika zviuru 10, mumwe munhu achifawo nechirwere ichi kuManicaland. Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekurwisa chirwere chemukondombera kana kuti World AIDS Day. Miganhu yakawanda yenyika yovhurwa kutanga nhasi, vanhu vachibvumidzwa kufamba. Vachangosarudzwa kutungamira America vaJoe Biden voenderera mberi nekuumba chikwata chavo vakatarisira kugadzwa zviri pamutemo musi wa20 ndira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vakanga vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose pakupera kwezuva nezuro wakadarika zviuru 10 kana kuti 10,000, zvichitevera kuwanikwa kwevanhu makumi masere nevana kana kuti 84 vaine chirwere ichi pavanhu mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nevanomwe vakavhenekwa nyika yose kana kuti 797. Uwandu hwevanhu vafa kusvika pari zvino wakakwirawo kuenda pavanhu 277 kana kuti mazana maviri nemakumi manomwe, zvichitevera kushaya kwemunhu mumwe chete kuManicaland. Dunhu reMashonaland East iro rinosimboshaya kana munhu mumwe chete anombowanikwa aine chirwere ichi nezuro rakaonawo vanhu makumi maviri nevatatu kana kuti 23 vachiwanikwa vaine chirwere ichi. Pavanhu vose vakawanikwa vaine chirwere ichi, makumi matanhatu nemumwe kana kuti 61 vanhu vagara vari munyika, kuchiti makumi maviri nevaviri kana kuti 22 vanhu vakadzoka kubva kuSouth Africa, mumwe chete achidzoka kubva kuBotswana. Kukwira kwehuvandu uku kunouyawo panguva iyo Zimbabwe yavhura miganho yayo yose kutanga nhasi kuitira kuti vanhu nedzimotokari vange vachikwanisa kufamba. Miganho iyi yakanga yakavharwa senzira yekudzivirira nayo kupararira kwechirwere ichi. Nyanzvi yezveutano vari chizvarwa cheZimbabwe chiri muWashington DC muno muAmerica vaFrank Guni vanoti hazvishamise kuti huvandu hwevanhu vave kuwanikwa vaine chirwere ichi hwave kukwira, sezvo zviri pachena kuti veruzhinji havachanyanyotevera mitemo yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Tinoona sekuti zviri kuitika muZimbabwe zviri kuitika munyika dzakawanda, uye zvanga zvakatarisirwa mukatarisa nguva pfupi yapfuura vevanhu vakaungana vakawanda chaizvo kunyanyanya munharaunda yeHarare. Magungano akaitwa sekushaya kwakaita mukomana anga aine mukurumbira wemafaro Jinimbi kana kuti Genius Kadungure. Vanhu vakaungana vakawanda chaizvo vaibva munharaunda dzakasiyana siyana, asi takaona kuti mukuungana kwavo imomo vashoma vanga vakapfeka zvekuzvidzivirira zvingadai semamaski, uye takaona kuti panga pasina yatinoti social distancing kana kuti kusiya chinhambwe pakati pemunhu wega wega. Izvozvo izvo zvakatikatyamadza isu kuutano, nekuti yanga itori garo ziva kuti vanhu vakaungana vakadaro zvichakonzera kuti paite kupararira kweutachiona.
Ndezvipi zvimwe zvingadai zviri kukonzera kupararira kweutachiona?
utachiona vashoma vanenge vainawo vanoratidza kuti vakautakura atingati ma signs and symptoms. Saka vanhu vazhinji vakatakura utachiona havatombozive kuti vanawo, vari kufamba vachiuparadzira nekusaziva. Uyewo nekuvhurwa kweikonomi kureva kuti vanhu vakudzokera mumabasa avo yanga vaigozvishandira, kufamba kwemaduta vanhu mabhazi aya, vanhu vakufamba pakati pemaguta akasiyana siyana, zvinoreva kuti vanhu vakatakura utachiona vakufamba vachibva mune imwe nzvimbo vachienda mune dzimwe nzvimbo utachiona huchipararira. Kuvhurwa kwakaitwa zvikoro, hurumende ichinge isina kugadzirira kuti zvikoro izvozvo pazvakavhurwa kuve nematesting facilities nemaisolation facilities nemaprotocols ekuti kana mwana kana mudzidzisi achinge abatwa kuti ane chirwere ichi, chichoitwa kuti asarambe achiparadzira kune vamwe, uye panoitwa here contact tracing.
Tiri kuona kuti miganho yenyika yavhurwa nhasi, zvii zvamungataura?
Hongu, tinoziva kuti hurumende dzedu dziri mbiri, yeSouth Africa neZimbabwe, vakabvumirana zvipira zvavakabvumirana kuti vanhu vanofanira kunge vachitorwa matemperature nekudii nekudii, uye vanofanira kunge vane zvitupa zvekuti vakavhenekwa ikoko kwavari kubva. Asi zvese izvozvo hazvireve kuti munhu haana utachiona. Kutora temperature yemunhu paborda hazvireve kuti munhu iyeye haana utachiona. Sekuziva kwataakuita isu vana mazvikokota vanoongorora kuparadzirwa kwezvirwere izvi, tinoziva kuti zvinotora mazuva mana kana mashanu, vamwandosvika svondo munhu akatakura utachiona asi asina kana chinoratidza kuti ane utachiona ihwohwo.
Vanga vari nyanzvi yezveutano vari chizvarwa chezimbabwe chiri muwashington dc muno muamerica vafrank guni vari parunhare nestudio 7. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamiriyoni maviri nechiuru nezana kana kuti 2.1 miriyoni vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi mashanu nechimwe zvine mazana mapfumbamwe negumi nevashanu kana kuti 51,915. Vapora vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana masere kana kuti 1.8 miriyoni. South Africa ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica yose. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamiriyoni makumi matanhatu nematatu kana kuti 63 miriyoni. Johns Hopkins University yemuAmerica, iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose, inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa pamwe nekufa nechirwere ichi. Vanhu vafa muAmerica vadarika zviuru mazana maviri nemakumi matanhatu nezvisere kana kuti 268,000 vabatwa nechirwere ichi, vachidarikawo mamiriyoni gumi nematatu ane zviuru mazana mashanu kana kuti 13.5 miriyoni. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mana kana kuti 1.4 miriyoni. Asi vanhu vapora vave kudarikawo mamiriyoni makumi mana nezviuru mazana matanhatu kana kuti 40.6 miriyoni. Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika pasi rose mukucherechedza zuva reWorld AIDS Day. Pane kurudziro yekuti hurumende idzike mutemo unoita kuti vanorarama nechipfambi vaite basa ravo vakasununguka senzira yekuderedza kupararira kwechirwere cheHIV AIDS. Thomas Ripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pamhemberero dzekucherechedza zuva reWorld AIDS Day dzaitwa muHarare nhasi, mutungamiriri wesangano reCatswe Sisterhood uye varisachigaro weZimbabwe AIDS Network, amai Talent Jumo, vati vanorarama nekutengesa miviri yavo vari panjodzi yakakura zvikuru sezvo vachigara vakaita hwekiti negonzo nemapurisa, izvo zvavanoti zvinopedzisira zvaita kuti vamwe vavo varare nemapurisa vasina kuzvidzivirira, vachiedza kuti vasasungwe. Amai Jumo vati hurumende inofanira kutora matanho nekukasika zvinozoita kuti vanhu ava vaite basa ravo vakasununguka zvisingazovapinze panjodzi.
Muno muZimbabwe kutengesa bonde imhosva, naizvozvo vanorarama nekutengesa bonde vari panjodzi zvikuru nekuti pavanenge vachitya kuti batwa nemapurisa vanobva vaenda pakavanzika. Kazhinji kacho vanosangana nevanhu, vamwe vacho vanopedzisira vazovabhinya vazhinji vacho vanoramba kushandisa makondoms kuti vazvidzivirire kubva kuHIV kana maSTIs. Zvakare tikatasana nedambudziko iroro, kune mapurisawo anotakabata vanotengesa bonde ivava, vanobva vavasunga asi havaende navo kumapolice stations. Vanobva vavabata chibharo vari ivo mapurisa acho. Mapurisa aya vanenge vachiti kuti ndinoziva kuti une vana kumba vanoda kudya, asi kana zvoda kuti ndikusiye usaende kuchitokisi, unofanira kuti urare neni. Dai
tinokwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa vaPaul Nyati kuti nzwe divi remapurisa panyaya iyi. Mukuru wesangano reNational AIDS Council vaBernard Madzima vati huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheHIV and AIDS waderera munyika.
Pavanhu 1.3 million vari HIV positive, 1.2 million yacho vava pamaARVs. And pama targets edu e90 90 90, we are on track, tiri on track to achieving that. Zvekuti iko zvinhu takutotarisa kumatargets a 2025 e95 95 95 95% of maZimbabweans vachiziva pavamire panyaya yeTheir HIV status. Avo vanenge vari positive, 95% vacho vachinge vari paeffective at treatment. Pane vari patreatment vacho tinoda kuti 95% vange vaine viral load iri suppressed. So we are very happy kuti tiri on track.
Mumwe anorarama nechirwere ichi vamishekisa kupwanya vatiwo kubatwa nechirwere cheHIV and AIDS hazvireve kuti munhu atofa, vakakurudzira veruzhinji kuti vanoongororwa.
Inini zvandiri kurarama neHIV nhasi uno ndiri kutorarama ndine utano, saka ndirikurudzira kune hama dziri kundinzwa panguva ino kuti vagone kunge vachienda kuzvipatara vachinotestwa, nekuti kutestwa haubhadhariswi kuti utestwe, asi kuti kutestwa unongoenda mahara wonosvika woteswa, asi wowana kuti unobva wagamuchira utano hwako hwakanaka.
Zvichakadai, mutevedzeri wemutungamiriri wenyika uye vari gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga, avo vatumira mashoko avo pavhidhiyo kumhemberero idzi, vati hurumende iri kushanda zvakasimba kuedza kupedza chirwere ichi munyika panosvika gore ra2030. Mumiriri weAmerica muZimbabwe vaBrian Nichols vatumirawo mashoko kumhemberero idzi vachiti hurumende yeAmerica yakazvipira kubatsira Zimbabwe nemari inoita mamiriyoni mazana maviri emadhora ekuAmerica. Mhemberero dzegore rino dzaitwa pasi pedingindira rinoti Global Solidarity Shared Responsibility. Mhemberero idzi dzaitwa paine vanhu vashoma senzira yekutevedzera zvakatarwa nesangano reWorld Health Organization kuti vanhu vagare vakatara mukana senzira yekurwisa kuparara rakwechirwere cheCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Kunyanga hazvo Botswana yavhura zvizere mabhodha ayo mashanu nhasi, kusanganisira muganhu wayo uri pedyo neguta rePlumtree weRamakwebana. Kwanga kune motokari nevanhu vashomanana vanga vachipinda nekubuda munyika iyi. Shingirai Madondo anotipanyaya inotevera.
Ongororo yaitwa neStudio 7 pamugano uyu nhasi inoratidza kuti ruzhinji rwezvizvarwa zveZimbabwe zvanga zvichidzoserwa kumusha, nekuti zvanga zvisina chitambi chinoratidza kuti havana chirwere cheCOVID-19. Botswana yakatsidza kuti haina kubvumidzani zvake anobva kune imwe nyika kupinda munyika iyi asina gwaro roratidza kuti akavhenekerwa COVID-19 akawanikwa asina chirwere ichi, icho chashura mare pasi rose senzira yekudzivirira kupararira kwedenda iri. Asi urongwa hwaitwa neBotswana uhu huri kuita kuti vazhinji vatadze kufamba-famba, nekuti hazvisi nyore kuti munhu avhenekerwe utachiwana hweCOVID-19 sezvo vanovheneka vari kubhadharisa $60 emadhora ekuAmerica. Amai Gertrude Maravanzira vaudza Studio 7 kuti vakambofunga kujamba bhodha sezvo nyika dzakavharwa, murume wavo ari kuGaborone, ivo vari kuZimbabwe, asi vakatya izvo zvaita kuti vaite nhange mutange.
Takamboti atimbopindawo nemusango munopinda navamwe, zvakanzi ayo mukazorepuka musango imomo munozotaura here kuti mamborepewa. Saka in the end munozikana wangozogara. Saka when this opportunity came yokuti mabhodha avhurwa, you just had to take the chance yokutorwa matest acho, though are very expensive.
Asi chimwe chizvarwa cheZimbabwe chisina kuita rombo rakanaka saamai Maravanzira ndivawota Mukanga, avo vaudza Studio 7 kuti vave nemazuva maviri wari girepa boda rama kwebana se zova shandive bazire zoutano mwenyeka ii wari kuramba gwaroravu wachiti ndere kunyeba
saati hati mwuripana ba day before yesterday saati kata ma rapid test ya then go back to wakazuramba wakatanzi tokire ku Plumtree then did a second test a PCR mizuru takuya na wakutanzi maditsi watu wati sakandupa neka confusion mchanewa
Vamukanga pamwe chete nevamwe vavo vaviri vanoti Agrippa Murimba na Raymond Uchena vane chivimbo chekuti vachakunda kuti vanojoina chikwata chebhora chemurupule Wanderers munyika iyi. Vamurimba avo vanoti vaitambira chikwata cheHarare City vanoti chirwere cheCovid-19 chaunza kusagadzikana kukuru izvo zvichaita kuti vatambi vebhora vave nedambudziko rekutsvaga mafuro manyoro.
Azineka kukanganisika vozi obvious havana maboda pacha vhura izvezvi saka unofanira kufamba netsamba dzako dzingedzera sei ngenzaka kwana but obvious pane madelays anongozoitika sezva kuti kuita izvizvo ndingosanzo experience but zvoita bo
mukuru wesangano revenders initiative for social and economic transformation kana kuti VSET vasame wadzai vaudza Studio 7 kuti mari dziri kudiwa nevanovheneka denda iri dzakawandisa.
Chokwadi chiripo ndechekuti mari iri kutaurwa iyi yema COVID-19 PCR $60 yakawandisa chese kuti nhengo dzedu dzinge dzichiwana. Naizvozvo isu seboka revisit tiri kukurudzira hurumende kuti deno mari dzaderedzwa.
Kunyange hazvo ruzhinji ruri kuchema-chema gurukota rinoona nezveutano muBotswana vaEdwin Dikoloti vanoti nyika yavo haisi kuzodududza shure panyaya yezvitambi vachiti ndiyo nzira chete ingabatsira kuti utachiwana uhusapararire. Yakamirira Studio 7 muFrancis Town Botswana ndini Shingirai Madondo.
Zanga dziri mumatare nhasi Magistrate Ngoni Nduna vabvisa vaDeli Shinguwaya vanga vachipomerwa mhosva dzekuita uori pakutengwa kwezvikwanisiro zvekudzivirira COVID-19 parimand sezvo vachuchisi vehurumende vanzi vari kuramba vachingokumbira kuti nyaya iendeswe mberi vachiti vari kuda kuunganidza umbowo. Imwe nyaya yeuori iri kupomerwa vaimbova gurukota muhurumende amai Priska Mpfumira iri kuenderera mberi mushure mokunge mutongi vamunamato Mutevedzi varamba chikumbiro chavo chekuti vageze maoko saPirato panyaya iyi sezvo vakambovanyima mukana wekubvisa mari yechibatiso. Mune imwe nyaya, dare reparamende rambovharwa nhasi mushure mekuonekwa kwechinhu chafungidzirwa kuti ibhambu asi yazovhurwa. Vakasarudzwa kutungamira nyika yeAmerica vaJoe Biden nemutevedzeri wavo amai Kamala Harris vari kutarisirwa nhasi kudoma vamwe vanhu vachange vari mubazi ravo rezveupfumi. Nezuro vaviri ava vakazivisa kuti amai Janet Yellen ndo vachange vachitungamira bazi rezvemari kana kuti Treasury Department uye ndiwo mudzimai wekutanga munhoroondo yeAmerica kutungamira bazi iri. VaBiden vakadoma waWally Adeyemo mutema wekutanga pabasa iri kuva mutevedzeri waamai Yellen. Amai Neera Tandem vanova mutungamiri weCenter for American Progress ndo vachatungamira bazi rezvebhajeti rehurumende. Amai Cecilia Rose vachange vachitungamira komiti yezvipangamazano munyaya dzezveupfumi. VaBiden vakati chikwata chezveupfumi ichi ndicho chichatungamira mukubatsira vanhu vawirwa nematambudziko munyaya dzezveupfumi zvichikonzerwa nechirwere checoronavirus. Kunyange hazvo vanhu mamiriyoni makumi maviri navaviri kana kuti 22 miriyoni vainge varasikirwa nemabasa nekuda kwechirwere ichi, mabasa aya adzoka kunyange hazvo vanhu vanodarika zviuru mazana manomwe kana kuti 700,000 vakanyorisa kuti vari kuda kubatsirwa nehurumende sezvo vakagumurwa pamabasa. VaBiden vakavimbisa kuti vanhu vavachashanda navo vanenge vachibva kumarudzi ose zvasiyana nemutungamiri wenyika vaDonald Trump ava vane varume chete vachena kunyanya mumabasa ose epamusoro. VaBiden kutanga nezuro vanenge vosumwa nevakuru vezvekudzivirirwa kwenyika mamiriro ezvinhu sezvinoitwa vatungamiri venyika yeAmerica. Vari kutarisira kutora mhiko yekutungamira musi wa20 ndira gore rinouya. musi wa 14 zvita zvakabuda musarudzo zviri kutarisirwa kutambirwa neElectoral College zvozoendeswa kuCongress munandira. Asi vaTrump vari kuramba kutambira zvakabuda musarudzo vachiti vachatambira zvinenge zvaitwa neElectoral College. VaTrump vari kukundikana munyaya dzavari kukwidza kumatare edzimhosva kunyange hazvo vave kuti vave kuenda kudarire pamusoro-soro reSupreme Court. Vamwe varimi vanoti vari kutadza kurima nekuda kwekunonoka kwemabhanga ari kutarisirwa kuvapa zvikwereti zvekutenga mbeu, fotereza nedhiziri pazvirongwa zvehurumende zvekuedza kusimudzira goho zvakaita seCommand Agriculture. Varimi vanoti izvi zvichakanganisa goho ravo sezvo mvura yaturuka uye vamwe vavo vaungana pabhanga reCBZ muChinoyi vachinyunyuta nekunonoka kufambiswa kwemapepa avo. Mabhanga anokweretesa vanhu mari yekutenga zvikwanisiro izvi hurumende ichishanda sechibatiso. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Varimi vakawanda vari kuswera vari mumitsetse pamabhanga kuti vanyorese kupihwa magwaro kana kuti mavhocha anoita kuti vapihwe mbeu, fotereza nedhiziri. Mumwe murimi vamenda zvichuma vanoti dambudziko riri kutanga pakuvhura akaunti nemabhanga sezvakakurudzirwa nehurumende.
Musi wa 10 November, just to open an account. And ndakudzokera futi kumba ndonzi. Shoya muso Wednesday futi 3 days since 10th November. Just open an account. We know that banks like NNB can just open an account in the streets in 10 minutes.
Mumwe murimi asina kuda kudomwa nezita anoti mabhanga ari kuda mari inoita churu chemadhora kuvhura akaunti iyo vanoti vakawanda havana panguva ino.
Nekuti maakaunti mazhinji aya tiri kuona ari kuvhurwa mahara. Ndatotaurawo neamwe wabva kukaroi vari kuti karoi atibhadhariswe mari. Asi apa uri kunzi unobvisa 1000 kuti uvhure akaunti and wabvisa 1000 iyo ukaenda nemadhocuments ako akanzi commissioner of oath akadidwana commissioner vari mahofisi avari sotaiwa akadzindwa kuti ZRP.
Mumwe murimi wekumhangura vaRed Van Burira vanoti kunyange murimi ave neakaunti dambudziko rinenge risati rapera vachiti hapana chiri kushanduka munyaya dzekupihwa zvikwanisiro zvekurimisa.
Izvozvo zviri kutirwadza nekuda kwekuti dai kuri kuti vaikwanisa kutangidzira muna October handidzi kupa mainputs zvinenge zviri nani because iye zvinezvi handisati ndawana handidzi. Hatisati kandaona kana chinhu kana kwandi vamwe vari kutanga kufila mafomu panozoya zvinhu izvozvo time inenge yadi inenge yapera nhasi ndi 1 December.
Mumwe murimi vaChristopher Kambanje vanoti kunyange vave nemavhocha edhiziri vemagaraji vanenge vachiti havana. Mukuru webhanga reCBZ muChinoyi amai Nyari mandingaise varamba kutaura nesu vachiti titaure nemutauriri weCBZ Muzvari Matilda Nyati avo varamba kupindura mibvunzo yedu vachiti tivanyorere padande mutande asi vanga vasati vapindura pataenda pamhepo. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda neZimbabwe Farmers Union kana kuti CFU Dr. Prince Kuipa vati kutadza kuronga kwehurumende pamwe nemabhanga makore ose zvinokonzera kunonoka kudyara kwevarimi vari muzvirongwa zvehurumende. Hurumende yakatora danho rekushandisa mabhanga kuti vashande nevarimi kuti zvizovanyore kutevera zvikwereti zvinenge zvapiwa varimi. Murimi anenge apihwa zvikwanisiro zvekurima nehurumende kuburikidza nemabhanga anofanirwa kushandisa akaunti yaanenge avhura nebhanga iri kana ave kubhadharwa zvirimwa zvaanenge atengesa. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations riri kutsvaga mari inosvika mabhiriyoni 35 kana kuti $35 billion yekubatsira vanhu vanodarika mamiriyoni 165 vasina zvekudya pasi rose. Mukuru mubazi rezvekubatsirwa kwevasina zvekudya muUnited Nations vaMark Lowcock vanoti vanhu vakawanda pasi rose vakatarisana nenzara inotyisa. Nyika dzakatarisana nenzara inotyisa dzinoti Yemen, Burkina Faso, South Sudan nemanga matunhu ari kumaudza nyemba kweNigeria. Botswana iyo ine nzou dzinodarika dzinoda kusvika kuzvikamu makumi mashanu kubva muzana muAfrica yose inoti ichaendesa dzimwe nzou kuAngola kuedza kuderedza uwandu hwemhuka idzi hunokanganisa varimi. Botswana ine nzou dzinodarika zviuru zana nemakumi matatu kana kuti 130,000 hunova uwandu hwenzou hwakawandisa pasi rose. Asi dzimwe nzou idzi dzakatiza hondo yainge iri muAngola kwemakore akawanda. Mukuita izvi, Angola yatenda kubvisa zvimbambaira zvakateyiwa munguva yehondo. Vanhu vakawanda munyika vari kuenderera mberi vachicherechedza mazuva 16 akatarwa neUnited Nations kuyeuchidza vanhu nezvekuipa kwemhirizhonga mudzimba kunyanya kumadzimai nevanasikana. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Mike Hove weStudio 7 abata muzvare Lois Kapondoro vanove vamwe vechidiki vakapinda muchirongwa cheMandela Washington Fellowship for Young African Leaders chinotsigirwa nehurumende yeAmerica.
Panowanzoitika mhirizhonga mudzimba, vana vanenge varipo vachiona. Ndenguva yekorona iyi zvanga zvakatoti wedzere kushata, nekuti munhu wese anga ari pamba panenge pachiitika violence iyoyo. Kureva kuti vana vanga vachionawo mhirizhonga yanga ichiitika mudzimba imomo, vana vanga vachisanganidzirwawo mugender based violence umo, vamwe vana vanga vachimbunyikidzwa nevanhu vavagere navo. Kuno ripota changa chiri chinhu chinonetsa kune vamwe vanhu, nekuti panga pane mutemo wekuti vanhu vasafambe fambe ende kuno kusina kwekuenda. Saka namba dzakaripotwa dzinogona dzakatoderera kudarika namba yemhirizhonga yakatoitika mudzimba munguva yekorona.
Tinonzwa vanhu vazhinji vachizeya vachibata nyaya yewomen empowerment, kusimudzirwa kwevanhukadzi. Kune vanhu vazhinji vanoti vana maondero anoti vanhukadzi vakapiwa mikana yakawanda yekuzvisimudzira mhirizhonga mudzimba, nayo inobva yadzika. Tipeiwo maondero enyu pamusoro pezvemaondero avana wavo.
Muzimbabwe tine maprogram emawomen empowerment. Ini ndinoti hongu, ndoti kwete, ndinoti hongu pakuti mudzimai achinga asangana nemhirizhonga kana kuri kunzi mudzimai ane mari dzake dzaanoti dzangu, zvinogona kusamudzivirira bhozi mhirizhonga inogona kungoitika wakabata mari yako. Asi kuti unogona kuwana simba rekuti wasangana nemhirizhonga woti aiwa, ini ndinokwanisa kubva pano ndonotanga humwe upenyu uko. Asi kune mudzimai anenge asina chokubata, anowanikwa achigara paanenge achimbunyikidzwa. Ndinoti kwete pakuti madzimai mamwe anozikanwa kunze anokwanisa kuzviriritira, anosanganawo nemhirizhonga. Kunyange hazvo zvichinzi mhirizhonga yemudzimba iyi inoenderana maybe nekushaya, vanowana vanosanganawo nemhirizhonga iyoyo. Asi kuti navanogona kuita inonzi option iya yandamboreva yekuti ndasangana nezvakadai ndinokwanisa kubuda here kana kuti ndinogara kana kuti ndinodii.
Muzvare Lois Kapondoro vanove vamwe vevechidiki vakapinda muchirongwa cheMandela Washington Fellowship for Young African Leaders chinotsigirwa nehurumende yeAmerica vari parunare muHarare naMike Hove weStudio 7.
Kwazwai, vateereri veStudio 7.
Ini ndini Mike Hove.
Ndinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki, chirongwa The Connection, nhasi manheru na8pm. Muchirongwa tiri kuendera mberi tichitarisa nyaya yekupararira zvakanyanya kwoita chirwere checovid-19 munyika. Panguva iyo vanhu vanodarika mazana maviri nemakumi manomwe nevatanhatu vafa nechirwere ichi. Tichange tichizeyawo nyaya yechirongwa che16 days of activism against gender-based violence, icho chinotarisa nyaya dzemhirizhonga nekumbunyikidza mudzimba. Muri eZimbabwe musakangana kuteerera chirongwa ichi na8pm manheru ano.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at vovnews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.vovshona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Linga lichona njani zulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ziku 1 Mpalakazi 2020 Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
iZimbabwe isiyehlisa iprevalence yaba ku 12.8 labantu abayi 1.4 million abaphila nge-HIV, sile more than a million esibafake kuma ARVs.
eZimbabwe limanyene lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lokuqakathekisa umsebenzi wokuvimba ukumemetheka kwegciwane lengculaza ele World AIDS Day.
Zukuzuku bekhunya nge-John Taylor kwabuya iMadop nasi mchawezi njalo futhi okutshengisa ukuthi ama cases ezikolo manengi njalo ngani ikhwase asekhona khona mende ukubona kuqhakathekile yini ukuthi sithatha ama experiments ngabantu bethu siriske impilo zabantu bethu bakithi silesicelo sokuthi uhulumende nga yathatha amanyathelo ngalokho.
Abafundi lababalisi abalichumi lanhlanu abesikolo semchawezi high ezansi eMandebeleni sebebanjwe igciwane le coronavirus ngesikhathi eZimbabwe sebezinkulungwane ezedlula ezilichumi 10,034 asebehlolwe batholakala belegciwane le coronavirus. UZulu ophila ngokuthengisa kobulawayo wamukele ngenjabulo ukuvulwa kwemingcele eZimbabwe lamazwe angumakhelwane. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Bekungabizwa ozwayo emkhosini wokufundisana ngemiculo lokunye okokuzilibazisa ngokuziphatha kahle kanye lokuzivikela ekuthelelweni igciwane lengculaza ele HIV ekunanzweni kwelanga lokuqhakathekisa umsebenzi wokulwisana laleli gciwane ele World AIDS Day. Abo hlangothi lukahulumende olubona ukuvimba kumemetheka kokuthelelwana igciwane lengculaza ole National AIDS Council bamanyene lezinye inhlanganiso ezizimeleyo ezikulumsebenzi ekuqoqeni umkhosi we-World AIDS Day e-Rainbow Towers eHarare. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Silangazila zisengwa uNkulunkulu nimthandaze impondo zankomo baba yithi angephule kulesi senzo sesono ezami izandla azivumbathise.
Le imbongi uLimiwe Juma omunye wabakade belibazisa uZulu emkhosini wokunanza usuku olwe World AIDS Day owenzelwe eHarare namhlanje lapho eZimbabwe limanyele amanye amazwe omhlaba ukunanza usuku lolu phansi kwendimba ethi Global Solidarity Share Responsibility. Ekhuluma kulomkhosi umholi weNAC uMnumzana Bernard Matsima uthe loba nje kusese kuningi okumele eZimbabwe likwenze ukuze uZulu avikeleke kugcikwane le-HIV and AIDS. Okujabulisayo ukuthi wakhathesi sebaningi abaphila benaleli gcikwane baphumele egcekeni bengesabalikhatshana ukudinga usizo lokuphiwa amaphilisi ama-ARVs. UMatsima uqongosele uZulu ukuba angayekethisi ukuzivikela ku-HIV and AIDS ngesikhathi se-COVID-19 esithi kuqakathekile ukuzivikela emkhuhlaneni yonke nje.
1.3 million people living with HIV, nearly 1.2 million are on treatment. The HIV prevalence has declined and has been declined.
Ebantwini abafika 1.3 million abalomkhuhlane we-AIDS, abangu 1.2 balamaphilisi ama-ARV, inani labantu abalomkhuhlane lo liyala lilokhu lisehla. Kusuka ngo-2016 kusiya ngo-2017, inani labantu abalomkhuhlane selehlile.
90%. World treatment coverage is over 90%.
Kubeke esithi ilanga le World AIDS Day lisikhathi sokuba inhlanganiso zonke zibambanisane ekudingeni imali yokuthola imithi lendlela zokufundisa ukulimukisa uZulu ngalomkhuhlane.
It has become a signature event for national response and
ilanga leli likhulu kakhulu ekulisaneni lomkhuhlane we-HIV AIDS. Njenge-National AIDS Council siyazigqaja ukuba silinxusile kuleli langa esandise ukulinanza kulabantu abaningi.
With all the happy people in open platforms.
Obemele umphathi ntambo wezempila kahle emkhosini lo umnumzana Ignatius Mangure uthe kungumlando kaZulu wonke ukulwisana lawo.
We are therefore aware of the need to scale up HIV and AIDS.
Siyazi ukuba kulendingeko yokuba kumele sifake indlela zokulwisana lomkhuhlane we-HIV AIDS ukuze kube labantu abalutshwane abalomkhuhlane lo ngo-2030. Siyazi ukuba sifuna abantu abaziphileleyo ukuze sibe lokuphumelela.
Imbongelo Dumo u-Albert Nyadlaye ubesemkhosini walo nyaka esithi ingoma inkondlo namabhungu ngezinye indlela ezingasetshenziswa ukulwisana lalomkhuhlane.
Imidlalo le esiyenzayo iyenza kuhle kakhulu ekulwisaneni lomkhuhlane we HIV and AIDS. Ngoba imidlalo le esiyenzayo iye khuluma nabantu nje ibatshele ukuthi lokhu bayisikho, lokhu yikho, lokhu bayisikho, lokhu yikho, akwenziwe kanje, akwenziwe kanje.
Ingcishi zezempilakahle ezikhulume kulombuthano zincome kakhulu umsebenzi owenziwa nguhulumende lenhlanganiso ezizimeleyo ekulwisaneni lomkhuhlane we-HIV AIDS ngelanga lanamhlanje lika-1 Mbalakazi elabekwa eceleni ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba ukunanza lokuqakathekiswa komsebenzi wokulwisana lokuthelelwana kwaleli gciwane kanye lokunakekelwa kwalabo abaphila lalo kusukela ngomnyaka ka-1988. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolo
lokhu sikudaba lunye. Abasakhulayo abakobulawayo bakhuthazwa ukuziphatha bachiyane lomkhuba omubi wokuya emcimbini yokuganga abayibiza ngokuthi ngamavuzu party. Lo nyaka ilanga leli linanzwa ngesikhathi umhlaba ubhekane lobhubhane lwe-COVID-19 osoluhlasele lwabulala abantu abaningi ngesikhathi esincinyane. U-Anastasia Lovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Lo nyaka ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19 elizweni, uhulumende wazise ukuba umkhosi omkhulu wokunanzwa kwe-World AIDS Day uzakwenzelwa eHarare kuphela, abanye bonke kumagumbi amane elizwe ebukele okuphuma kumabonakude lasebulenjini. Umqondisi we-National AIDS Council wobulawayo, unkosikazi Senatra Nyathi, ukhuthaze abasakhulayo ukuba bahlukane lokuya emicimbini yamavuzu party lapho okubikwa abasakhulayo bephatheka emikhubeni yokuganga besiya emacansini bebaningi. Unkosikazi Nyathi uchaza ukuba isilinganiso sokumemetheka kwegcikwane lengculaza ezweni sikuchumi lambili ekhulwini 12%, njalo abantu abayedlula isigidi esisodwa bakuhlelo lokutholiswa amaphilisi okwehlisa ukumemetheka kwegcikwane emzimbeni olwe-art.
I-theme yethu yalonyaka is Global Solidarity, Shared Responsibility, Ending AIDS by 2030. IZimbabwe isiyehlisa iprevalence yaba ku-12.8 labantu abayi 1.4 million abaphila nge-HIV. Sile more than a million esibafake kuma-ARVs.
Unkosikazi Nyathi uqhubeke ethi bazimisele ukuqeda igciwane lengculaza lapho kusiyafika umnyaka ka-2030.
Sizimisele ukuthi siqede i-HIV ngo-2030. Njalo sithi asivale impombi zonke ezivuzayo ezivuzi HIV.
Unkosikazi Nonjabulo Mahlangu obona ukuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni e-Community Working Group on Health uxwayisa abasakhulayo ngokuziphatha.
Be healthy, i-right yakho iphinde ibe i-responsibility yakho. Njenge-community kukhona esingakwenza. Khathe sikugcwele la amavuzu party and izikhathi eziningi sinanzelela ukuthi yikho kufuela ukuthi bethole imikhuhlane. Sithi njengama-youth uzaze ungathatheki entweni ezenzakalayo.
Umsekeli kamqondisi ohlangothi lwezempilakahle kukhansi ledolobho lakobulawayo, umnumzana Khulamu Zinyathi, uchasisa kabanzi ngendlela abaphatha ngayo umkhankaso okwenqabela ukuthelelwana kwegciwane lengculaza lalabo asebevele bephila legciwane.
Masole episode thwa idolutegravir iyabonakala ukuthi iyasebenza kakhulu. Dina lapha njengecouncil emaclinic yethu, sila maclinic angu-19, wonke amaclinic la angu-19 ayapha i-treatment for HIV mahala kusukisela ebantwaneni kuze kuyefike ebantwini abadala.
Unkosazana Thando Gwinji olwela amalungelo abatsha enhlanganisweni e-Innovation Trust uthi ilanga lanamhlanje liyisikhumbuzo inzuzo ukuba isasekhona impi yokuqeda ukuthelelwana kwe-HIV ngoba lokhe bekhona abalokhe bebanjwa yileli gciwane.
Ilanga le-World AIDS Day liyasikhumbuza ukuthi asikaqedi impi esiyilwa lokumemetheka kwegciwane le-HIV le-AIDS. Siyabona ukuthi semaningi ama-cases amatsha and siyabona ukuthi le ndawo ze-SRHR elizweni lethu uku-accessa amakhondom lokunye okunjalo besokuluhlupho ngalezi suku. So kuqakathekile ukuthi silinanzelele ilanga leli sithi ukuxoxa ngayo.
Umongameli Emmerson Ntambutso Mnangagwa emazwini akhe okunanza ilanga le-World AIDS Day uchaze ukuba umkhuhlane we-HIV usasekhona njalo ulokhe ubulala, ngakho ke abantu abaqakathekise ukuzivikela kulo umkhuhlane kuthi abasehlelweni lokunatha amaphilisi okuzivikela balandele ukuwanatha njengokuqondiswa kwabo ngabezempilakahle, hathi ukuyengwa ngabathi bayelapha lomkhuhlane ngoba lokhu ungelapheki, kodwa kule mithi eyenelisa ukwehlisa isilinganiso saleli gciwane emzimbeni phansi kwehlelo lwe-ART. Ukhalaze ngokuthi ulusizi lonyaka umhlaba unanza i-World AIDS Day ngapha uhlaselwa yi-COVID-19, ngakho ilanga lalonyaka linanzwa ebulenjini ukuze kuvinjwe ukumemetheka kwe-COVID-19 amahabula emhlabeni jikelele. Inhlanganiso ye-National AIDS Council iphakathi kokufeza uhlelo olwasungulwa ngomnyaka ka-2015 kusiya ku-2020 lwezinqumo zokulwisana lokumemetheka lokuthelelwana kwegciwane lengculaza ezweni. EleZimbabwe likhangelele ukuba kusiyafika umnyaka ka-2030 inani labantu abathelelwa igciwane lengculaza libe selehlile. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abafundi lababalisi abalichumi lanhlanu abesikolo seMthabezi High ezansi eMandebeleni sebebanjwe igciwane leCOVID-19 ngesikhathi abazali lababalisi bexwayisa uhulumende ukuthi avale izikolo. Okuningi asikuzweni kuAlbert Ncube eseGwanda.
Umphathi isikolo eMthabezi High School uMnumzana Morgan Moyo ubike ukuthi abafundi abalithumelane ababalisi ababili kanye lezisebenzi zesikolo ezimbili zitholakale zilegciwane le-coronavirus ngemva kokuhlolwa ngolwesine weviki edlulileyo. Boncwadi ayibhalela abazali, uMoyo uveze ukuthi akula ngitsho lo yedwa kulabo abatholakale belalo asebelezitshengiselo zokuthi bayagula, njalo lesi sikolo sesivaliwe okwe-quarantine. UMnumzana Ndaniso Mpando isakhamuzi seGwanda uthi kuyamangalisa ukuthi uhulumende lokhu agcina ngokuthi izikolo siqhubeke zivuliwe isimo sibi kanje.
Ngesikhathi singela ngitsho leyodwa i-case ye-COVID-19 eZimbabwe, kwavalwa yonke into. Kathesi ama-cases la asemaningi sengaka, sokubuya kuvulwa yonke into ukuze kuvulwe lezikolo. Kuyamangalisa ukuthi advele kujahweni.
Amazwi akhe la asekelwe njalo ngomunye umzali, uNkosazana Siduduzile Masilela.
Zukuzuku bekukhulunywa nge-John Talak kwabuya emadop, nasi Mthabezi njalo futhi, okutshengisa ukuthi ama-cases ezikolo maningi njalo ngani yikho asekhona khona. Mende ukubona kuqakathekile yini ukuthi sithathe ama experiments ngabantu bethu, si risk impilo zabantu bethu, bakithi sile sicelo sokuthi uhulumende nga uyathatha amanyathelo ngalokho.
Umqondisi wenhlanganiso yababalisi Progressive Teachers Union of Zimbabwe ezansi eMandebeleni uMnumzana Agent Moyo uthi lokho kuveza kuba uhulumende ubengalungelanga ukuvula kwezikolo.
Savele sakhuluma ngaphambili ukuthi izikolo azingavula othisha bengatestwanga, usobala ukuthi uhulumende wayengakhuluma iqiniso ngokuthi usilungisele ukuvula isikolo.
Umphathi isikolo eMthabezi uMoyo uthi akavunyelwa ukukhuluma le ntathela izindaba ngalolu daba esithi sikhulume labogatsha lwezemfundo. Obona ngokukhitshwa kwembiko kulolu gatsha uMnumzana Dawungana Ndoro utshele umsakazi weStudio 7 ukuthi kulabafundi abedlula izigidi ezine eZimbabwe, ngakho ke abasoze bavala isikolo ngoba balikhulu sebetholakale belegciwane. Uthi akudingakali ukuthi kuvalwe isikolo ngoba ingekho umfundi kumbe umbalisi osekuleyo leli gciwane. Wengeze sithi baphakathi kokulungiselela ukubhalwa kwemhloliso. Imbiko ekhitshwa ngabogatsha lwezempilakahle mihla ngemihla ikhomba ukuthi inani labahlaselwe ngumkhuhlane we-COVID-19 ezansi emandebeleni liqonge lisuka kwabangamathuma ezikhombisa lanhlanu 75 ngomvulo kuviki edlulileyo lisiya kuba likhulu lamathuma amane lasitshiyagalombili 148 izolo kwafa oyedwa. Nimelo msakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Kunjalo nje eZimbabwe sebezinkulungwane ezedlula ezilichumi 10,034 asebehloliwe batholakala belegcikwane le-coronavirus. Abalokhu beqiniswa yilumkhuhlane sebesedlula inkulungwane eyodwa 1,268. Kodwa asebeke balaliswa ligciwane leli basila sebezinkulungwane ezedlula ezithoba minombili 8489 labulala abangamakhulu phose amathathu 277. Kuzwekazi le-Afrika kutholakale abantu abedlula izigidi ezimbili 2 million labulala inkulungwane ezingamachumi edlula amahlanu 51,195. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi edlula ayisithupha 63.4 million ababanjwe leli gcikwane. Labulala abedlula isigidi phosele ngxenye 1.4 million. Elemelika yilo elikhokhelayo ngokuba lenani eliphezulu labantu asebefunyenwe bele COVID-19 emhlabeni jikelele eseli kuzigidi ezedlula ezilichumi lantathu 13.5 million yabulala inkulungwane ezedlula amakhulu amabili lengxenye 268,434. UZulu ophila ngokuthenga ithengisa kobulawayo wamkele ngenjabulo ukuvulwa kwemingcele yeZimbabwe lamazwe angomakhelwane esithi kuzakwehlisa inhlupho abhekane lazo zokuvinjwa umsebenzi wokuzinakekela okwenzakale ngesikhathi ilizwe livaliwe ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Imingcele yokungena lokuphuma emazweni angomakhelwane agoqela iSouth Africa, iBotswana, iZambia lamanye ivulelwe uZulu namhla lokho yavalwa ngombimbitho lapho kuqhamuka umkhuhlane we-COVID-19. Imingcele evuliweyo esemhlubulweni wezansi yemathebelele ngeyePlumtree kanye leBait Bridge njalo ivulelwe uZulu ohamba ngezimota zakhe lohamba ngenyawo hatshi amabhasi. Abaphila ngokuthengisa bathi linyathela elihle leli ngoba sokubanika amathuba wokuyawoda bezosebenza ikakhulu khathesi sokungenwa esikhathini sekhisimusi. Unkosikazi Madade Ndlovu olilunga lenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eyeBulawayo Vendors and Traders Association uthi ngesikhathi kuvalwe imingcele bekunzima ukuthi baziphilise. Laloba abaphila ngokuthengisa bejabulela ukuvulwa kwemingcele, iningi labo likhala ngendleko zokubhadalela ukuhlolwa i-COVID-19 lokuthola isithupha esichaza ukuthi kabala gcikwane leli esingamadola emelika angamachumi ayisithupha i-$60. Isithupha lesi kuyabe kumele sibe lensuku ezintathu i-72 hours ukuthi samukelwe. Wengeze unkosikazi Ndlovu ethi indleko zokuqhuba ibhizimusi khathesi azisafani lakuqala kungakaqhamuki i-COVID-19 seziqonge okumangalisayo.
Siyama informal traders engange $30 a month. Kambe ngubani owakwayibamba yona le imali? Uhulumende mbona ngani usidudisele kakhulu thina ama-informal traders. I-tax yangkhona inkulu kakhulu ukuthi vele i-tax leyi, can you imagine? Asikhulumile ende imali ebhadalwa ngenyanga. Imali le e-COVID ayehlise nje ibe imali etholakala lula, ebhadaleka lula. Layona le i-tax yakhona kube imali etholakala kuhle, ebhadaleka kuhle.
Omunye njalo okhala ngale indleko unkosikazi Sanelisiwe Dube wakobulawayo.
Ukuthi amabhoda avulwe kuyasijabulisa, kodwa silovalo lokuthi ama-cases e-COVID njengoba eqansa kangaka akusoze kwenze ukuthi kuvalwe futhi masinyane. Ngoba kuyingozi xa sekukhona ukuthi ngayo imali yama-test iyehliswa ngoba iningi lizabalekela ukutesta bagcine befohla benjalo.
Imizamo yokuxhumana lomphathi ntambo wezamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi unkosikazi Sithembiso Nyoni yehlule ngoba ubethu usemhlanganweni. IZimbabwe yavala imingcele ngenyanga kaMbimbitho ivikela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Ngesikhathi imingcele ivaliwe bekuchapha imoda ezinkulu ezamagonyethi izizalwane zeZimbabwe ebeziphenduka zivela kwamanye amazwe lezidumbu kanye lezisebenzi zikahulumende ebezisenza umsebenzi kahulumende yizo zodwa ebezivunyelwa ukuchapha. Isikhulumi sogatsha olukhangele ngezokungena lokuphuma kwabantu elizweni olwe-immigration unkosikazi Memory Mugwagwa utshele iphephandaba le-Herald ukuthi banomsebenzi omkhulu ukuthi babone ukuthi konke kuhamba kuhle njalo izisebenzi zonke ezazimiswe umsebenzi sezibiziwe zahlolwa ukuthi ziqale umsebenzi. Ngimele iStudio 7 wobulawayo ngingubathabile Masuku.
Yebo yebo yebo, mthakazo muhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili. Namhla kuhlelo siqhubeka sikhangela udaba lomkhuhlane we-COVID-19 wona osumemetheka okwethusayo emadolobheni achiyeneyo eZimbabwe, ikakhulu eHarare lakobulawayo. Saphatha njalo udaba lomkankaso we-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence olukhuthaza ukungahlukumezani ngobulili. Sulukandaba Tshwakazo muhle lingakhuthwa yilolu hlelo ilami uMaigobe ngo-8 ntambama.
Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Elungisa imithi eModerna ibika ukubana izocela imvumo yokusebenzisa umuthi wokuvikela iCOVID-19 owevaccine eyisanda kuwulungisa kubohulumende beMelika lemazweni awezwekazi leEurope njengoba uveza ukubana awulangozi enkulu ukuwusebenzisa. Umeya wedolobho leNew York kwele Melika uMnumzana Bill Blasio ubike ukubana izikolo zemfundo yaphansi eyi-elementary zizovulwa ngumvulo weviki ezayo mhlaka 7 Mpalakazi ukuze abantwana abakuhlangothi lokudibana lenhlupho zokukhula kuhle abe-special needs bathole usizo lwemfundiso yababalisi mathupha hatshi ebulenjini. Lanxa lilokhu liqansa inani labatholakala beli-COVID-19 kulelo dolobho. Osemelele ukugcotshwa kuba ngumongameli welemelika ngemva kokunqoba kukhetho lokudinga umongameli olusanda kwenziwa, uMnumzana Joe Biden wazise ngequla lakhe elibona ngokwethulwa kwemibiko olukhokhelwa ngabesifazane bodwa emizameni yakhe yokudala amathuba alingeneyo emsebenzini phakathi kwabesilisa labesifazane esigodlweni seWhite House lapho esiqalisa umsebenzi. Inhloko kahulumende yakwele Ethiopia uMnumzana Abiy Ahmed uncome kakhulu amasotsha ebutho lakhe ngokunqoba abahlamuki abalwisa esigabeni seTigray. Lanxa umkhokheli wabahlamuki laba esithi lokhu belwisa kanzima, lempi yomdeni kwele Ethiopia isibulalise inkulungwane lenkulungwane zabantu makhaza.
Ukuvulwa kwemingcele namhla sokulethe ithemba kwabenza amabhizimusi amancane agxile kwezokuthenga lokuthengisa. Umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthenga phandle kwelizwe bethengisa elizweni e-International Cross Border Traders Association, uMnumzana Dennis Juru uthi bayamukela inyathelo lokuvula imingcele elithethwe nguhulumende.
Sibonge kakhulu uNkulumende ngokuvula amaborder emva kwesikhathi eside. Sibona ukuthi amaborder avalwe kudala ngoApril. Abantu bayadubeka ngoba baphila ngokuthenga lokuthengisa ngaphandle kwelizwe. So kudala silindile ukuthi igovernment ivule amaborder. So sibonge kakhulu kodwa silokhu sisakhala sisakhuluma ngonkulumende ukuthi bavumele amabhasi ngoba abathenga ngokuthengisa angeke bakhwanise ukuhamba ngemoto zabo abanye abanazo.
Kodwa ingcwethi ecubungulayo zomnotho welizwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi leli nyathelo lizaletha ububelo kulabo abaphila ngokuthenga phandle kwelizwe. Udubo kuza kuba ligciwane le-coronavirus.
Ukuvulwa kwemingcwele egomboloze iZimbabwe, kukakhulu i-Bake Bridge le-Plumtree, kuqakathekile futhi kulezithelo kuzulu ophila ngokuthengisa impahla yokudla. Izinto ziyadula lapha ekhaya bakithi. Kunjalo lithuba lokuthenga ezichiphileyo ngaphandle kwelizwe. Kodwa kule ngozi, igcikwane le-corona kalikapheli, lidla ubhedo. Ayi, mina mbona ngathi sibambe isilwane ngomsila. Mana ngichasise lapha, imingcwele iyaletha izithelo ngoba kuyabhadaliswa, kubhadalwa imithelo, ama-customs duty, ama-tarifi. Kodwa i-proportion yakhona ngesikhiwa singathi khona incane kakhulu sikhangelele eminye imithelo evela kwezinye indawo zelizwe. Yikuphela lapha nxa kukhulunywa nge-Africa Continental Free Trade Area, vele iqonde khonoko ukukhipha le mithelo yama-tariffs, kutsho ukuthi vele incane kakhulu. Ye, inzuzo izabe ikhona nxa ingcwele ingavulwa, kodwa kayitsho lutho. Incane kakhulu nxa sikhangele umnotho welizwe lonke.
Lokhu kugcizelelwe ngenye njalo ingcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kutshera othi imali engatholakala kumthelo yemngceleni izaqala ukubonakala ngemva kwesikhatshana.
Ngathi mina ukuvulwa kwemngcele kuzanceda sibili ukuthi ilizwe lithole inzuzo, kodwa i-impact yangikhona ngeke sayibona ngokubona kwami kuze kufike umnyaka ozayo kumbe ekupheleni kukazibandlela. Ngoba nxa sikhangela sibona ukuthi imali izangena kugephu elikhulu kakhulu, inkalakatha yegephu ebeyikhona khathesi ngenxa yokuvalwa komngcele lo. So izabuya imali, kodwa uzabona ukuthi njalo i-commercial transport ayikahambi, amabhasi kawakahambi, i-private transport kuphela. So imali ezabuya njalo iyabe inilutshwane kakhulu, othi angiboni ukuthi ilizwe lingancedakala kakhulu ngemali leyo, kodwa bazabe bethola something.
Umnumzana Juru uthi ukuvulwa kwemingcele lokhu kufike ngesikhathi esihle esekhefu lekhisimusi, ngoba abantu bafuna ukuvakatshelana bebonana.
Bekuzoba ngcono ukuthi bayengeze bazame ukuthi bafake amanye ama-officials e-border bona ukuthi abantu bahamba kahle yini, and then bavumele amabhasi kulokuthi bayehlise iningi labantu elihambayo ngokuyala ukuthi amabhasi ahambe. Siyacela kakhulu, sicela uhulumende ukuthi avumela amabhasi ukuze abathenga ngokuthengisa bakhwanise ukuyothenga lokuthengisa ngaphandle kwelizwe. Njalo siyabona ukuthi sokuyisikhathi sekhefu, iningi labantu baseZimbabwe lisebenzela ngaphandle kwelizwe, baye befuna ukuhamba bayobona iy'moli zabo, kumbe ukuthi iy'moli zabo ziyobabona la basebenzela khona. Kula bantwana ma isikolo zivalwa baya befuna ukuyobona abadala abazali ngaphandle kwelizwe.
Uhulumende uthi usevule imingcele emibili kuphela okwakathesi, owe-Bite Bridge lowe-Plumtree. Kuvunyelwa izimota ezincane, hatshi amabhasi lamakhombi.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumakhakhasi athi 909 AM, 4930, 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. EZimbabwe limanyene lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lokuqakathekisa umsebenzi wokuvimba kumemetheka kwegciwane lengculaza ele World AIDS Day. silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lila.